Ulesibindi sambe naye. Ulesibindi uchamisa. Ulesibindi sambe naye. Ulesibindi uchamisa. Moko sibindi sambe naye. Moko moko. Ulesibindi uchamisa. Ulesibindi sambe na. Isapasi.
Chechina chaturu kushandura patinongo pinda. Minista kana acha zabasa aba mari yenyika kwazi kune anokumbira nechomwoyo mari yeruzhinji kune vane namo mumaoko chaabata chotonamira munovaziva vakomana vari muhurumende mabira vanoita mari vanorova mari semushonga wembwire mbwire kana usati wakachizwa haumiri hatidi izvozvo chisa mbamba chisa kukula izenzo isu maminista anenge arimo ana maikore mukaita zvokuda kuba unorova pasi mangwanani ngwanani takaisa mutemo wekuti chaisa koti dziri paseparate dzinongomirira vanhu vaba mari pai muhurumende fast track kujere kuitira kuti vanhu vakaona wapfuma wava mupfumi wapfuma wava mupfumi sei iwe wakanga usiri mupfumi wawana kupi pfuma nekuti nyika inofanira kuva neaccountability declaration of assets by all leaders tikuzive tikakuona wane zvipatara wakachiwana kupi tikaona wane chitoro wakachiwana kupi tikaona wane masmorals wakawana kupi